Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho,
Jaya Jaya Shiva Shambho.
Shambho.
Shiva, Shiva,
Jaya Shiva Shambho.
Shiva, Shiva, Shiva.